mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa muzek mudunhu remasvingo vazek spudurai vati gadziriro panzvimbo dzekuvhotera 53 dzatopera uye dzichavhurwa nenguva dza7 mangwanani apudurai vati vashandi vachavhotesa vanhu vatove munzvimbo dzavo uye gwaro revavhoti kana kuti voters roll ratonamirwa panze panzvimbo dzekuvhota dzose vapudurai vakurudzira vavhoti kuti vatotanga kunotarisa mazita avo nhasi kuitira kuti mangwana vanongosvika vachivhota vasingapedzi nguva nekumbotarisa kuti mazita avo arimo here asi vanhu vakawanda vataura nestudio 7 vati vanga vasina ruzivo rwekuti mazita anamirwa nhasi nekudaro havana kuenda kunotarisa mazita avo asi mumwe wevashoma vaenda kunotarisa mazita avo amai Shamiso Munguri vati vawana zita ravo riripo pachikoro chekanongovere primary apo vachavhotera
ndaenda papolling station kanotarisa zita rangu ndawana riri madziro saka mangwana ndichafumobata jongwe muromo kunovhota
Studio 7 haina kukwanisa kuwana vanhu vashayiwa mazita avo pavanovhotera pazuva ranhasi sarudzo iyi ine vanhu vana vanenge vachitatsurana mangwana avo vati vose vanotarisira kukunda vajohn paradza vanenge vachimirira bato rezanu pf vaefrem morudu vachimirira citizens coalition for change kana kuti triplec varobson kurwa vachimirira national constitutional assembly kana kuti nca vamartin mudzingwa vachange vakazvimiririra vamorudi vetriplec vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vatsigiri vavo vairohwa vamwe vakasungwa vakamiswa pamberi pedare redzimhosva nezviro kwamupandawana
was not even at all asi chero zvakadaro nemamobilizera atakaita nekambeni yatakaita zvinozva kuti hazanu ichachema this time
vakurwa venca vativo kunyange kutsvaga rutsigiro kwainetsa vatsigiri vavo vachivhundusirwa nekudzingwa muminda yavo vanotarisira kurakasha vavari kukwikwidzana navo
atakaita makanaka chose tinotarisira kuti tinokunda asi the political ground is not level at all because masupporters edu they are being threatened tokudzvingai muminda izvozvo zvinovhundusa masupporters edu
vamudzingwa vatiwo kunyange bato rinotonga raishandisa zvikwanisiro zvekurimisa kutenga mavhoti vanotarisira kuhwina mangwana
pamusoro pekuvhundusira anhu zvagara zvichikuitika izvezvo kuti mainputs vanhu ari kunyima sedzimwe tichaenda kunovhotera independent maonero atinoita ndezvekuti tinokunda
takundikana kutaura navaparadza vezanu pf sezvo vanga vasingadairi nhare dzestudio 7 asi mutauriri webato ravo mumasvingo vapepukai chiwewe vati bato ravo rinokunda musarudzo mangwana nekuti rine mukurumbira kwete kuti rinoshandisa mhirizhonga
sebato tinotarisira kukunda zvine mutsindo nokuti vanhu vemugutu west vanofarira musangano wavo vanhu vane nhoroondo yokutsigira bato rezanu pf zvinomutsindo oda kukurudzira kuti vatsigiri vedu vafume bata jongwe muromo kuenda kunovhota neuwandu hwavo
vemapato anopikisa vanoti nenyaya yemhirizhonga kuvhundusirwa pamwe nekushandisa mbeu kutenga mavhoti vanoona sezvichaita kuti sarudzo iyi isabude zvakanaka uye isatambirwe nevanopikisa ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.